Toro yenhauza nhasi chitatundi ra3/2018. Ini ndini Ivan Zizininga. Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandiwanzira vaferefetwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission zvichiteera uori hwavanonzi vakaita kumakambani yeNet1. Vanotengesa mumigwagwa vanoti havazivi kuti mhirizhonga yakaitika muHarare neZuro yakazosvika sei kuHarvest House nekuti gakava raivepo raive pakati pevanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa ava. Vagari vemuguta reHarare voshushikana zvikuru nedambudziko rekushayikwa kwemari yekuchenesa mvura kunyange hazvo bhanga guru rakavimbisa mwedzi uno kupa guta iri mari yekuchenesa mvura. Mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanopa vana vanoshaya zvekudya kumamikaland. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakaitwa nevanhu vakakwanisa kuenda kumusha pazororo rekisimusi negore idzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-1386-0, 6080-15580 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye na 2 PM mazuva ose. Musakanganwewo kutifarira pafacebook peji redu revoa shona.